Mount Zion music.
Rendo waruna kala, rendo waruna zera, rendo waruna unoziva ani. Iro rendo waruna vara, rendo waruna mbonya, rendo waruna unoziva ani. Vakawanda vakasiya muri dzichingo chematosara nani. Hanzi mai nababa vakaenda kunzvimbo kusingasvikike neni. Kuti ndikuzive ndototevera, zvino manje ini ndatopererwa. Vakawanda vandoziva makacherera, makandipisa zita hanzi nherera. Ndiani, ndiani, ndiani abira rwizi? 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 So musaka tongonzwa nenyaya kuti kune vakaenda vanatukusa manyanga pamwe nanadewa sifasi mashakada miri vakakrosa enai muchengetwe musheneswe muyereswe mupasiswe
zviendeke
muziviswe vaziviswe vasazvishupe vazive dzava kungohwela dzavamira chioniso uya sitela navamugabeko wamuko ndakangomirira yangu nguva nchinwa pfuko regai ndimbosenza pari zvino ndiri
ndiani 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 abira rwizi ndiani 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 abira rwizi ndiani 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 abira rwizi ndiani 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 abira rwizi.
Iro rwendo waruna vara, rwendo waruna mbonya, rwendo waruna unoziva ani. Vakawanda vakasiya muri dzichingo chematosara nani. Hanzi mai nababa vakaenda kunzvimbo kusingasvikike neni. Kuti ndikuzive ndototevera, zvino manje ini ndatopererwa. Vakawanda vandoziva makacherera, makandipisa zita hanzi nherera.
Ndiani, ndiani, ndiani abira rwizi? Ndiani, ndiani, ndiani abira rwizi? Ndiani, ndiani, ndiani abira rwizi? Ndiani,